Good evening, Zimbabwe. Welcome to Life Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, November the 10th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk Women's Roundtable, we're looking at how women fared in the U.S. midterm elections held Tuesday. These elections had a record number of women on the ballot for governor and state lawmakers and other public positions that were on the ballot. History was made in some of the races where women were elected as governors for the first time. These states include New York, which elected Kathy Hochul, a Democrat, and Boston, which elected another Democrat, Moira Haley, and a Republican, Sarah Huckabee Sanders, in Arkansas, amongst others. Nasi tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo dzema midterm elections idzo dzakaitwa nemusi wechipiri. Asi nasi muchirongwa chevanhukadzi tiri kutarisawo huwandu hwemadzimai akakwanisa kubudirira muzvigaro zvemagavhuna, masenata panguva ino, sezvo zvakabuda musarudzo zviri kuenderera mberi zvichiverengwa. Dunhu reNew York rakasarudza mudzimai wekutanga sagavhuna, amai Kathy Hochul veDemocratic Party. Boston wo kwakasarudzwa mudzimai zvakare webato remaDemocrats, Moira Haley, ukuwo kwaKansas mai Sarah Huckabee Sanders vebato remaRepublicans ndivo vachange vakamirira dunhu iri. Let's now begin our show by hearing from some of the female winners announced so far.
I know it will be the honor of a lifetime to serve as Arkansas's 47th governor and the first female governor the state of Arkansas has ever had. I'd also like to say we'll be the first, to my knowledge, father-daughter governor anywhere in the country.
Give you my word tonight that I will not back down from hard fights in Washington. I will carry your hopes and your wishes and your stories with me. I will stay rooted in our communities here in Vermont, and I will work for our most vulnerable neighbors every single day.
Yeah.
Woo! I stand before you tonight proud to be the first woman and the first gay person ever elected governor of Massachusetts. To those who voted for me, and to those who didn't, I want you to know I'll be a governor for everyone.
muzvina fundo chipo dendere vanoti vari kufara nekuwanda kwakaita madzimai akakwanisa kupinda musarudzo dzemuAmerica uye mudunhu ravanogara kuBoston vave nagavhuna wechidzimai.
Hadzi kune mamixed results. Muzvare Stacey Abrams vatanga tichitarisira kuti vachakunda kuGeorgia. Havana kukunda. Rwendo runo vatodyiwa nemore than 300,000 votes pekutanga vakadyiwa ne 50,000 votes. Vanhu vari kuti ivo varungu havana kuvavhotera nekuti ivo munhu mutema. Asiwo varume vechitema havana kubuda sekutarisira kwatanga tichifunga kuti vachaita. Mune mamwewo maraces vanhukadzi vahwina. Ini kwandinogara kuMassachusetts tava nagavhena munhukadzi wekutanga kuelektwa kuita gavhena. Saka zvinhu zvinofadza izvozvo. KuMichigan kuna gavhena wechikadzi ahwina zvekare. Iyeye aitawo kuti state yavo yese iende kumaDemocrats and mustate mavo mune vanhukadzi zhinji vahwina. Kune vechidiki kumaward kwakafanana nekunge kumacouncil kwedu kumba. Taonawo zvekare kuti vana vechidiki ma22 years, ma23 years vahwina, kunyanya vanasikana vechitema, vanasikana mamuslim, vanasikana vanenge vabereki vavo vakabva kuIndia. Ivavo vanhu vazhinji vahwina zvatanga tisingatarisire.
Avo vanga vari muzvinafundo chipo dendere vachitaura vari kuBoston. For the benefit of our Ndebele speakers, let's hear a report done by Gaino Gumede.
Uketo lwe Melika lapha olwama midterm elections belungachiphanga sibili ngoba kusobala ukuthi khona i-economy ye-America lapha kayihambi kuhle kakhulu ngoba siyabona ukuthi inflation iphezulu sibili njalo ifuel layo iyadula, ukudla kuyadula, yabona thina siku-transportation lapha kusichayile kakhulu ngoba ifuel le yesisebenzisayo kuma-commercial transportation ethu ikhwelile kakhulu, i-diesel iyadula, uyabona ama-Republicans kade gijima ngalo lelo.
Ivandla lama-Democrats lona beligijima likhankasa lithwele uphi umbiko?
Sikhumbule ukuthi kulento leyi Supreme Court okuthiwa i-Roe versus Wade e-abortion Supreme Court eyayirivesayo. Ama-Democrats hayi, abantu baphumile kakhulu bevotela ama-Democrats because bebengayithandi i-judgment ye-Supreme Court leyo. And labane abaningi sibili ama-Republicans bagcine bevotela ama-Democrats ngoba kade bengavumelanile Supreme Court judgment leyo Roe versus Wade. And sibone nje kakhulu lapha uGovernor weFlorida uDeSantis nguye sibilongani hayi wadlulile kakhulu bonke nje ama Republicans watshengisa ukuthi even ku next election le presidential election in 2 years hayi umuntu sibili okhanya ngani bayamthanda kakhulu and uyabona ukuthi ikho umongameli lo uTrump engamfuni uDeSantis eqalisa ukuthi amhleke nje abe emkhathuna into njalo.
Abaningi akade bekhankaselwa ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump banqotshiwe ekhethweni bemele ibandla lama-Republicans. Kungabe umnumzana Trump nguye yini obadlisileyo?
Abaningi hayi, uTrump yena kabasamfuni sibili ngamangakhe lawa njalo ngento yakhe January 6 insurrection leya. UTrump khanya ama-Republicans lawa sebebonile kakhulu ukuthi hayi ngumuntu nje othanda izinto zokuthi abantu bengahlalisani kuhle, lokho abantu abakufuni.
That there was a report done by Gaino Gumede talking to Muzi Ncube in Virginia. Now, please don't go away. Let's take a short break and we'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now for perspective, we have our guest via Skype, Chiwoniso Mpofu, a registered nurse who is based here in the United States, and Martha Mafurutu, a Zimbabwean in Wisconsin. Welcome to the program, ladies.
Thank you.
Yes, I'm so excited to see both of you. Tell us, which state are you in, Ms. Chiwoniso Mpofu?
Thank you, Marvelous, for having me. Good morning. No, good afternoon, Zimbabwean. I'm in Arkansas. And yes. I think you say Arkansas.
Yes, welcome to the program. Tell us, how are the elections going on there in Arkansas, looking at how women were performing? We just heard that there have been governors that have actually been elected for the first time, like in New York, and I think in Arkansas, I'm not sure, but
in Arkansas,
tell us a little bit about what's going on over there.
Yes, you're right, and Chipo said it too, that we have the first female governor in Arkansas, Ms. Sarah. And it's very exciting when you look back in the history where women were not allowed to vote, just not to vote. But now women are getting involved and they're getting elected into high offices. It gives me that perspective that when we take that back home, because for me, it's not always about here. It's what we see here, what we learn here, and how we can translate it back to our motherland, to Zimbabwe. So, yes, we have got to record history has been broken. Like, I want to repeat what Chipo said.
Uh-huh.
There are a lot of women who have been, who won the elections. Like, she said Sarah, and I think it was Katie, that's the other one. So, yes, we are happy about that. We're excited. The one here is a Republican, the one who was voted in. Ms. Sarah, I think she's Republican. Yes, ma'am.
Please stay on the line as we also want to welcome our other guest via Skype as well. Mujare Martha Mafurutu Muripo Ere. I want to know kuchinga midzai muri kuku Wisconsin estate yanga iri kunetsa chaizvo tichinzwa ichitaurwa kunzi inogona kuenda uku kana kuti uku kwakamira sei pari zvino
Wisconsin chakaita chishamiso chikuru nokuti mudunhu rino reWisconsin vazhinji ma Republican asi zvakavhoterwa nababa vava Tony Evans vanga vachingoita zvavafanika munhu asina nebasa rose pasi rese saka vanhu vakangoti hapana zvinobudamo asi baba ivava vakashanda chaizvo namadzimai madzimai omunharaunda inoyi vanoratidzikawo kuti vanhu vanodzvanyirirwa havana kusununguka vanhu vanongoti nemhaka yekuti vanhu havadi kuti vanhu vabvise nhumbo hachisiri icho chichomo choga china madzimai vanongogona kushandisa kuti kubviswa kwenhumbu zvinhu zvakaipa zvinhu zvakaipa pane zvinhu zvakawanda zvinoita kuti vana mai vadzvanirirwe asi munomu muWisconsin vana mai vakaratidzira zvakaoma hapana munhu aimbofunga kuti gavhena angahwina hwechipiri womudhemokrat munomu saka vana mai vakarwa hondo handidi kunyepa chero pana senate zvanga zvatonetsa zvokutiwo Mandela aikwanisa kuti ahwine ende yakanetsa nyaya iyoyo zvichiratidza kuti vana mai vakabatana vana mai vanorwa munomu kana vachida kuita zvinhu zvavo saka ndinoona sokuti chidzidzo chakanaka chandakaona kuti vana mai havarwi nokungotaura vanorwa nezviito zvavo namabasa avo nokusanganirana vachibetserana vari munhu mumwe chete saka ndinoona sokuti ndakadzidza chimwe chinhu kuti kana vana mai vachida kuita mabasa avo vanovaita vakasununguka vasingatyi uyezve havana basa kuti tatorerwa marights edu asiwo vanongoenderera mberi zvanga zvakaoma muWisconsin hatidi kutamba mamakaoma kana nesuwo taitotya kuti zvinhu zvinogona kutiomera nokuti vanhu vatema munomu vashoma unogona kugara kupedza 2 weeks kana 1 week usina kana mbotoona munhu mutema dzimwe nzvimbo ende dzimwe nzvimbo havatombotozivi kuti munhu mutema akaita sei vana mai vakaoma muno
Sister Mafurutu mungati zvii zvingadzidzwa neZimbabwe panyaya yekufambiswa kwenyaya idzodzi dzesarudzo takanyanyotarisa nemabasa anga ari kubatwa nemadzimai
chendinoona chakanaka ndechokuti deno vana mai kana kunyange kuri kuZimbabwe tikagara tiri tese takaungana tichibatsirana Let's say kana kuri kuti tikapiwa kana kuti maprojekti edu tingakwanisa kuita munharaunda yedu tikaita tese takaungana tichibatsirana zvinogona kuti tienderere mberi uyezve zvinopawo humbowo kune vamwe vasingakwanisi kuzviriritirawo kubatana chinhu chakanaka uyezve chawawanawo idyawo nehama dzako zvichireva kuti munharaunda yako kitira kuti ramangwana rive rakajeka kitira kuti kana nhamo youya unowana vanhu vanokubatsira. Saka ndinoona sokuti vana mai vakanyanya kubatana vachiita fanika zvemisangano, fanika vana mai venzanga, vana mai vamaklabho, vana mai vei, zvinhu izvozvo zvinobatsira, zvinoumbawo nevana vasikana vanokura, vanokurawo vano hunhu hwavo. Ndozvandakanyanya kuona hangu muno munharaunda inei yeWisconsin.
Please stay on the line. I'll go back to Miss Chioniso Mpofu. You're hearing there Sister Martha Mafurutu, you know, just explaining what she says she learned from how the process of electioneering was going here in the United States. What's your view as a Zimbabwean woman? I know you touched on it a little bit before I switched over to Sister Martha Mafurutu.
I'm going to switch over to Shona. Since I'm now referring to Zimbabwe. Temunu we mudzimai wo kuZimbabwe. Ndiri Vice President we Patriotic Zimbabweans. Ndakaona ndakadzidza chinhu chikuru pana Stacey Abrams we ku Georgia. Aruza zvake pama elections, but mai ivava vakashanda. Especially pakukwanisa kumobilize vanhu kuti vabude kuno register. Kumobilize vanhu kuti vaende kunovota. So you might not win an election, but a winner pakukwanisa mukatarisa ma figures eku Georgia. I was talking to somebody, I thought this is record. Pama midterm elections vanhu avasati vambobuda semabudiro avaita kudai. Sei vanhu vabuda kudaro because vanga vane chikonzero chekuti tikasaita izvozvo. If you look at the history, yekuti Trump ndiye akanga ari munhu wa Walker. So vanhu vakatoona kuti tikasatobuda anotowina Walker, although such as your chazofamba sei. Saka vanhu vakabuda. So madzimai ekuZimbabwe, usati nekuti inini handina kuenda kuchikoro, inini handina degree relaw, inini handizive politics, inini I'm not a politician. Everyone is a politician, kanyasho panguva yepanyaya dzekuvhota. Ukasanovhota, zvakambotaurwa namai Obama, kuti ukasatonovhota ukuregera umwe munhu achidecide future yako. Vanamai tisu backbone yemusha. Kunyange baba vari ivo musoro wemba, but mai ndimi backbone yemusha. Saka mukasaenda kumberi nekuti toda kuti vanhu vaite zvakatika tiodzokera kumasure. Mumba mukaita nzara, baba vanotarisa kuna mai. Mwana baba vakarwara, vanotarisa kuna mai. Mai mukarwara, munozvitarisa moga. Saka mbana mai tisu tenge tiri mongo wezvinhu zvese. Saka ngati tiisana Stacey Abrams kuti munomobilize vanhu. Handina basa kuti uri wekuZANU, uri wekuCCC, uri wekuMDC, uri wekuPZ. Iti hende yetinoregista kuvhota. Hende yetinovhota because there's a lot at stake pavhoti ya 2023. Pane zvinhu zvakawanda zvatifanira kutarisa ipapo and then modisaida kunovhota. Thanks, Marvelous.
Tiri ipapo, maybe before I let you go, you know, you talk about, you know, the Georgia race and, you know, we saw Ms. Adams not really performing well, but like you're saying, she energized the voters. What can people in Zimbabwe do? Because I see that women, you know, Zek has reported that the number of women that are actually registering is very low, including the youth in the country, yet they make up the bigger margin of people that are in Zimbabwe. How can women be energized to go and register to vote and then vote, like what we see saw happening here?
Zvotaura kuti paground kutora vachiti the few variko vari paground votopinda muvanhu vachinoregista, vachinotaura nevanhu. Voter education, awareness. Kuti chinombonzi kuvhota chii, zvinorevei, what are the implications? Umwe munhu anenge achiti, hapana zvazvinondibatsira, hapana chichachinja. But you never know, just like Chipo said, kuti what's her name? Stacey Evans. This time I winner ne number shoma pane last time. Means pane mwa munaka give up. Akati ndaneta nazvo handichadi. Vadzimai ati give up. Ikukurira nyika yedu kufaitira nyika yedu whichever part you are. Zvakafane kufaitira imba yako. Unoshingira urumba mako zvigooma zvigorwadza. Unoshingirira. Saka ngatishingirei, don't give up. Ukaona umwe akudzokera kumasure, ngatimusimudzei, ngatigomerei chiripo. Dhonzanai munde munoregista kuvhota. Mumba mune nzara, whether wanovhotera pati ipi yaunenge wanovhotera iyoyo, it doesn't matter. Your voice has to be counted. Your voice has to be heard.
ita zvozvo kuti uchitiwo ndakaedza zvakaramba asi I did my part.
Mm-hmm. Thank you so much there, Ms. Chiwoniso. Let me go now back to Sister Martha Mafurutu to just hear from you. You heard what Ms. Chiwoniso is talking about, you know, trying to energize women to go out there and register to vote, like what we saw happening here. And you were speaking about the same in your constituency where you are. What do you think can happen in Zimbabwe?
Chinhu chikuru, of course, so mupikiri wandinowanza kuti kana tikangounganawo tichitangawo muzita raJesu kunyange tiri vana mai, kunyange tiri vai, zvese zvinongotibatsirawo. Asi nyaya iripo ndiyo kuti beno kwakuri kuti vava vanokwikwidza mapato kana kuti vanoda kuti vavhoterwe ngavasangane nevanhu. Ngavasangane nevanhu vavo. Ngatisangovada panguva ye 1 minute yokuti ndivhoterwe. Ngandiratidzirewo kuti ndinovabatsira nei, ndinovadhonza sei. Nokuti munomu zvandakaona ndezvokuti of course vane mari havo vanoita kuti vanhu vahwine. Uyezve vasina chisimba, munomu chakanyanya imari, vanotenga vanhu vavo nazvo. Asi isisu sezvataurwa namama vava vachangobva mukutaurawo, kana une shungu dzokuti ndiri kuda kuti nyika yangu isununguke, usingasumuki kundovhota, saka unoda kuti zvidini? Kana ukasumuka uri munhu mukuru, uri above age yokuti unondovhota, unozokwanisa kutaura. Hazvibetseri kuti titikona titi isusu tiri kudzvanyirirwa. Ko iwewe chounoita kuti usununguke chii? Iwewe usiri iwe unotodzvanyirira here nezvauri kuita izvozvo? Kana tiri kuti mudunhu redu, kana kuti remasvingo, kana bhikita, kana bhulawayo kuchipinge, ngatisumuke. Isusu togava namai, ngatikurudzirane nevana vedu, ngatikurudzirane kuti handei tinoitawo sarudzo idzodzi, tionewo chinobuda. Zvinokunakidza sei kuti wanzwa kuti mavhotsi aya abuda, kana kuti munhu wawanga wavhotera abudawo. Zvinokurwadza sei kuti iwe wakangogara wanzwa kuti ninga hwina. Saka chouchataura chii? Ngatibude vana mai, ngatiende. Ende kana kuri kuti ukaita chinhu chakanaka Mwari vanongochikomborera, asi ukaita chinhu chakaipa chokusaindovhota hapana gomboroo rotinowana. Saka ngatibudei, ngatibudei tindosarudza ivava vanhu vetinoda.
Thank you so much there, Sister Martha Mafurutu. We have a live caller on the line. Hello, Mr. Moyo Makadi.
Inosimo Makadi kotete.
Aiwa, tinofara zvedu tiri kuona ndimi muri kuteera zviri kuitika ikokuno kuAmerica zvesarudzo. Mungatiwo chii tichinyanyotarisa zvatiri kuona zviri kuitika panyaya yekuti madzimai akawanda vakawanikwa ivo vachiwana mabasa ekuva magavhuna, vamwe havasati vawanikwa vachipedza zvavo kuverenga, asi tinonzwa kuti vakati wandei rwendo runo.
Ndiri kudzitevera nguva dzose. Isarudzo dzakandifadza zvikuru, kunyanyanya kuona madzimai vakafana muzvari Sara, vanga vari kwava Donald Trump, vachihwina nevamwewo vandisagonodova nemazita. Aiwa, zvinhu zvinofadza zvikuru zvatiri kuona zviri kuitika kuAmerica. Chandakafarira kuitawo zviri kuitawo America. Ndinofarira kuti vanenge vahwina vaya vanouya nevana vavo nemadzimai avo, uye futi netuvana chidikidiki kana chine makore 2-1 years pachaunga chevanhu. Zvandakafara nazvo zvinoitwa kuAmerica zvinoratidza kuti zveshuwa inyika inoziva kubatana. Havana mhirizhonga, vanovhota nenzira dzakanaka. Vanovhota vacho mwana mwana ngatifoni yake ari palaini, hapana kana kurwa kana kupopotedzana. Zvinhu zvakafanana nezvitiyo zvikurudzira dai zvaiitiko kunyika kwedu. Zvinoitwa nenzira dzakanaka, tichiona futiwo nebato remarepublicans kuhouse of representative vachiva riri kufamba mberi chaizvo. Zvinhu zvakafanana nezvinhu zvakandifadza zvikuru, zvinoratidza kuti kuAmerica zvinhu zvakarongeka, vanoita nenzira dzakanaka. Taingozvikurudzira kuti nyika yeZimbabwe tinokona madzimai,
uh-huh,
petauka achitsvaga rutsigiro zvinhu zvinofadza izvozvo zvatichiona kuAmerica ukoko.
Muri kumbowanikwa muchigara pasi here muchizeya nevamwewo zvizvarwa zveZimbabwe nepamusoro pesarudzo idzodzi nezviri kubuda kubva musarudzo? Nokuti zvechokwadi ndandiri kukuonai paFacebook page yedu yeshona maamuri kunyora, uyezve mune bato renyu ramuri kutsigira ramuri kuda kuti rihwine, handichataura zvangu. Asi muri kumbogara muchitaura here pakati penyu?
Aiwa, tinotaura, tagara tichitaura, tinogara tichikurukura, taikurukura nenhau imwe, nhau inetsa nai inhau yekumadhemokirasi yataitaura nezvayo, yataikurukura nezvayo yokuti vari kutsigira kuti madzimai akawanda vabvise pamuviri. Tichiona futi maRepublicans achishora uye futi maRepublicans asikida. Saka imwe imwe yandakanyanya kuyataikurukura, yataikurukura zvazvo kubva zuro nokusera nezuro. Ipapo panenge pasina kumira zvakanaka pakutsigira vanhu kuti vabvise nhombo. Takaona futi kuti kuri kumadhemokrats vakakohwa nazvo zvakanyanya, kukwarana naPenzi Pennsylvania uko kwaiva kana naTrump uko. Takaona vachihwina zvakanyanya iri nayo kuti madzimai echidiki nawo madzimai makuru vadzimai vakanyanya kuvhotera bato remadhemokrati kuti vakanga vachida nhau dzokunzi vabvise pamuviri. Chiri chinhu chisinawo kunaka chakafanana icho, chinoti kune nzira dzakawanda dzokuti madzimai anogona kuzvidzira nazvo kuti asagona kubata pamuviri. Saka zvimwe zvipo zvataikunukurawo nazvo izvozvo tichionesa nawo, tichionesa panhu yekuti kana tichiona kunyika dzakafanana naAmerica vachiva nemutemo wekuti vachikambira kuti kana tikahwina tichatsigira kuti mutemo kuti nhombo dzibviswe kuwhat about kunyika dzakafanana dzedu dzeZimbabwe, kana tichinge takuzoona rimwe rezuva vamwe vaakutaiwa tivhoterei tikupei mbeu, tichiona futi vamwe vachiti tivhoterei hawina mutemo kubvisa nhombo uchava pamwe uchava pachena.
Mm-hmm. Thank you so much there, Mr. Moyo. Thank you to our caller, Mr. Moyo. He's literally been going down, you know, what some of the issues that, you know, he was looking at and also analyzing about what's going on here in America. Regai tidzokere kuvanyarikani vedu tisatapeta chirongwa. Todzokera kwamuri sisi Chioniso Mpofu. Manzwa zvanga zviri kutaura caller ari kuti iye zvimwe zvavanga vari kunyanyotarisa inyaya iyi iri kutaurwa yekubviswa kwepamuviri kana munhu iri kutaurwa isingafarirwe nemaRepublican asi maDemocrats achiitsigira. Taurai tinzwa.
Pari very tricky. Sei ndichidaro ndezvekuti vanhu vanotaura zvisizvo zvavanenge vachiita. Ngatitorei kuGeorgia pana Walker. Walker ane makeses akawanda enhumbu dzakabvisisa vanhu vaidanana nawo. But still maRepublicans, they are going vachingomuvhotera chete. So if they really did not agree or did not support or they don't support that, why are they voting for him? So it's not a matter yekuti zvatinotaura ndo zvatinoita politics. So ndokutaura chokwadi ikoko. You find kuti kune mama Democrats anenge achiti zvokubvisa nhumba handizvidi. But what they are saying is kuti mudzimai ngarege kutorerwa kodzero dzake, decision making yake ngange achiziva zvada kuti aite iye neupenyu hwake.
Thank you so much. Regai tiende kuna Sister Martha Mafurutu vachitipa mazwi avo ekupedzisira kuti tipete hedu chirongwa chedu. Taurai tinzwi.
Ndichitaura na mukoma vapedza mukutaura. Nyaya yenhumbu iyi hapana chinhu chakaipa sokuti unouraya mwana. Muno muAmerica makanakira chinhu chimwe chete, chokuti kana ukaita hako nhumbu ukava nomwana wako ukamuzvara, unomusiya pastreet vanhu vomunhonga. Hatikomboreri zvinhu zvakadaro, hatizviropafadzi. Asi ndamuchikumbirawo kubvunza kuti nhai mukoma vanhu vese vairatidzira muno muAmerica nenyaya dzaRosie Way, munofunga muchiti ndodzokubvisa manhumbu here?
Thank you so much, sister. I know this one is a passionate issue for you, being part of the Roman Catholic Church, but I would like to thank our guests who were with us this evening, Sister Martha Mafurutu, and also Chioniso Mpofu, who joined us on this program. I'm Marvelous Mplanganya, who is saying, please join us again tomorrow here on Live Talk, where we'll continue to look at the results of the U.S. midterm election. We'll be right back.